You know if you wise for Lagos, you know if you wise for anywhere. You understand? Few keys. Fadu. Oh, Eko Ile.
Eko Ile.
Eko Akete.
Eko Akete.
Naijani Be. Alaye lo Asese. Oh, Tori Eko Lele. Wani Eko Lawa. I say cola, oh, Oku Eko Lele, Oni Eko Lawa, Oni Famous Eko Lele, Oh no, Oda Eko Lawa, oh,
I'm my boys,
I'm my boys,
Fam Famous, they enter the club, not to give them a bad time,
give them a bad time,
oh, Oni Koko,
Oku,
hustle us to me,
hustle us,
Jolo, we get to, we get to, Eko Lo ti ma kogba, hey yeah, oh. Lele, wani Eko Lawa,
akami
Eko Lele, I say Eko Lawa, Oku Eko Lele, wani Eko Lawa,
ani famous
Eko Lele, oh no,
Oda Eko Lawa,
seki mako parikata.
You know if you wise for Lagos, you know if you wise for anywhere.
Kana 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 kana